manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 22 2022 makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe. Governor weRBZ Dr. John Mangudya woyambira nezvekukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwehondo yekuUkraine. Vamwe vanhu vakadzingwa pane rimwe purazi vopedza mwedzi mitanhatu vachigara pamene pedyo nemugwagwa Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe sezvo vakagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza zvinodiwa pamutemo. Dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chavo chechipiri chekuti vatongwe vachibva kumba kana chikumbiro chavo chekutanga chakarambwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravakarembera avo vanozivikanwa neri kuti madzibaba eshanduko vaDutch Coulthard vaudza dare kuti vakarembera vakasungirwa nyaya isina maturo uye vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pasina chikonzero. Vakarembera vakasungwa mukati meguta reHarare nemusi wechina chapfuura vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anonzi aisanganisira Constable Manyeruke. VaCoulthard vaudza dare kuti mapurisa akaudza vakarembera kuti vaivarovera kuti vainge vakapfeka zvipfeko zvinoenderana nebato ravo reCCC. Vatiwo kunze kwekuvarova kumusana pahuro nepasi petsoka mapurisa akanonoka kuvaendesa kuchipatara. Chiremba akatanga kuona vakarembera Dr. Jonathan Fernandez vanotiwo vakaona vakarembera vakakuvara zvikuru kuHarare Central Police Station. VaCoulthard vanoti pamusoro pazvose izvi mapurisa akagarisa vakarembera muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Vaudza dare kuti vakarembera vakasungwa panguva dzekuma 8:30 mangwanani emusi wechina asi vakazoendeswa kudare nemusi wemugovera kuma 2 masikati padarika maawa mana enguva yavaifanira kuenda kudare. Musi wemugovera dare rakagara muchipatara kuparire nyatwa sezvo vakarembera vasingakwanisi kubuda muchipatara. VaCoulthard vati nekuda kwaizvozvo mhosva yavakarembera inofanira kuraswa.
Yesterday and today, we made an application seeking to enforce Karembera's right to personal liberty. That application was based on four grounds. One, that he was over-detained beyond the 48-hour rule required by the Constitution. Number two, that he was tortured in custody, rendering his entire arrest and detention illegal, and therefore he ought to be released.
Nizuro na nasi tange tiri mudare tichida kuti vakarembera vasunungurwe nekuda kwezvikonzero zvina. Chekutanga chekuti vakagara muusungwa kwenguva inodarika maawa makumi mana nemasere anodiwa iwo pamutemo. Chechipiri ndechekuti vakatochwa, izvo zvinoita kuti kusungwa kwavo kusave pamutemo, nekudaro vanofanira kusunungurwa.
VaCoulthard vatiwo vakarembera havabvumirani nemashoko emutauri wemapurisa vaPaul Nyati ekuti vakasungwa vachida kuparadza chiubwa chambuya nehanda. Vakarembera pachavo vanoti vaive mamita Anodarika mazana matatu kubva pachiumbwa ichi pane chimwe chikumbiro chavo kudare vakota vati kana chikumbiro chavo chekutanga chikasatambirwa nedare vanoda kuti vakarembera vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba asi vachuchusi panyaya iyi vari kupikisa zvikumbiro zvese zvavakarembera vachiti vane humbo hwakasimba hunokwanisa kuti vakarembera vabatwe nemhosva vanotiwo vane vafakazi vashanu panyaya iyi vanotiwo vakarembera vafaniri kutongwa vachibva kumba nekuti vanogona kuramba vachipara mhosva yakaita seiyi sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelection vakarembera havana kukwanisa kunge vari mudare sezvo vari kurapwa kuchipatara mapurisa akarova vakarembera akasungwa asi hatina kukwanisa kunzwa kuti nyaya yavo yave papi sezvo mutauri wemapurisa vanyati vati vange vasiri muhofisi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangosha.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakayambira nezuro manheru kuti Russia inogona kukanganisa mashandiro emakombiyuta emakambani emuAmerica kana wokushandisa zvombo zvine muchetura muUkraine apo pave kusvika mwedzi kubva Russia yapinda muUkraine zvechisimba. VaBiden vakaudza chikwata chavana muzvinabhizimusi vemuAmerica kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakanga vasingatarisiri kubatana kwepasi rose mukushoropodza danho renyika yavo rekurwisa nekuda kupamba Ukraine vachiti pari zvino vaPutin vave parumhananzombe. Ukuwo mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura nhasi parunare naPope Francis vachiti vakasununguka kana Vatican yakayananisa gakava riripo mukupedza hondo yakakonzerwa nekupinda kweRussia munyika yavo nechisimba. VaBiden vari kutarisirwa svondo rino kusimuka vakananga kuBrussels kuBelgium kumisangano mitatu yakakosha iri pamusoro pemamiriro akaita zvino muUkraine. Nemusi wechina vaBiden vari kutarisirwa kupinda musangano wegungano reNATO, musangano wenyika dziri kumugungano reG7 pamwe nemusangano weEuropean Council. Misangano iyi yakanangana nekutsvaga nzira dzekumisa nadzo kurwisa kweRussia muUkraine uye vaBiden vanotarisirwa kuzoenda kuPoland mushure memisangano iyi. Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti rwendo rwavaBiden kuBrussels runoratidza kuti hondo yeRussia neUkraine yasvika kumakata zvekuti yave kutoda mitekwa-tekwa yakaita savana vaBiden nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope dzakasimba kuti vaise misoro pamwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Rwendo rwavaBiden runoratidza kuti hondo yekuRussia nokuUkraine yasvika pamakata chaiwo ava kutoda vakuru vakuru venyika vakaita sana President Biden vachinosangana navamwe vana president wokuEurope uko nedzimwe nyika dzakasimba chaizvo dzinonzi G7 idzo kuti vataure pamusoro pehondo iyo nokuti iri kuenderera mberi. Zvekare kuenderera mberi kwacho kuri kuafekta pasi rose sokuona kwatiri kuita isu zvinhu zvakaita sepetro zviri kukwira. Zvekare tinonzwa kuti zvinhu zvakaita sewit namafertilizer zviri kuUkraine, Russia, Belarus hazvisi kufamba kuinda kumativi mana epasi rose hazvinofanira kuenda. Zvinotarisirwa kuti zvichazowedzera nhamo pasi pano chaizvo nezhara yakakura chaizvo vanhu vachishaya mafertilizer chingwa nezvimwe zvese zvinogadzirwa negorosi zvichikwira. Saka ukaona vakuru vakuru vakaita sana vaBiden voenda havangofambi nyaya yacho yatotsviriridza vanenge vachinotaura kuti vodini.
Asi tingaona here paine shanduko inokonzerwa nemisangano iyoyo?
Ndinoona sokuti shanduko inogona kuvapo tichitarisa kuti Russia yeke zvino izvi inenge iri kugwadamiswa namasanctions. Saka panondoungana vakuru vakuru vavanenge vachitaura zvekare kuti vangapavhidzira zvehere mamwe masanctions, vanenge vachitaura zvekare kuti vangawedzera here zvimwe zvombo kuUkraine. Tiri kuona kuti Russia nhasi uno chaiwo maairport mamwe nedzimwe ndege dzacho dzinga vanhu mabasa nokuti hakusina vanhu vakawanda vachiri kukwanisa kuenda kuRussia ikoko. Kusaka zviri kubuda apa zvinenge zvikuru chaizvo zviri kufambirwa navakuru ava zvokuti mazuva ari kutevera hazvikashamadzi kuona mukuru weRussia vaPutin vachiti ngatichitaurirana sezviri kutaura mukuru weUkraine kuti wasvika panguva yokuti wakuchida kutaura one on one.
Asika Professor Masocha, tiri kuonawo iRussia inenge iri kunzi iri kutowedzera kukanda kwairi kuita zvombo kuUkraine.
Zvairi kuita Russia zvinoratidzawo zvekare kuti yaakupererwa nezvombo, nokuti tinoona kuti zvimwe zvombo zvavari kushandisa zvavanoti mahypersonic missiles, mamwe anomhanya chaizvo kudarika kana saundi chaivo, zvinoratidza kuti vaakushaya maweapon, vaakusvika kumagumo kwokushandisa zvombo zvavo, vaavanhu vari desperate. Tinoziva kuti munhu kana aiswa pakona chaipo unoshandisa zvose zvaainazvo, saka tinoona sokuti kwaakunosvika kumagumo kwokuti vanoti tashandisa zvese zvatiinazvo, hatisi kuda kuzoshandisa manuclear weapons, machemical weapons. Saka taakuchitaurirana nokuti vadestroya nyika chaizvo, zvokuti vanoona kuti vakazotora nyika yeUkraine zvichavanetsa zvekare, nokuti vanenge vasina zvombo zvakakwana sezvavakava vainazvo pakutanga pavatanga kurwisana neUkraine.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association, kana kuti Zim Rights, vadzikamai bere, vanoti sangano ravo harisi kufara nekutyorwa kwarinoti kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa nemamwe mapato panguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabyelections. Vatiwo kusabuda pachena kunoitwa neZimbabwe Electoral Commission kuchapawo kuti vamwe vanhu vatadze kuvhota vashaya mazita avo pagwaro revavhoti. Asi mapurisa neveZEC vari kugara vachiti vari kuita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera, vachiti mamwe mapato ndiwo ari kusvibisa mazita avo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navabere nezvenyaya iyi.
Pane macomplications akati wandei, isu seZim Rights tangatiri kumamana kwakasiyana-siyana tichimonita zviri kuitika izvi. Pane zvinhu zvakati wandei zvatiri kuona. Tiri kutanga izvi tiri kunyanya kutishungurudza nenyaya yemabyelections, inyaya yekuti vanhu vazhinji havana kuwana mukana wekurejista. Mucharangarira kuti zvetu paya paiida kuita blitz, vakabva vakanzura blitz, vakazotanga kurejista vanhu mushure mekunge mabyelections aanaunswa. Saka zvinoreva kuti watersrow rakavhara for these byelections, vanhu vakawanda vasati vakwanisa kurejista. Saka ndo chimwe chezvinhu zviri kutishungurudza. 2 weeks ago tanga tiri kumasvingo tichimobhilaiza hedu vanhu kuti vaende kunovhota. Tikatosvikawo pamuzinda weregistration wacho weZEC, tikasvika nevanhu vedu na12 non, tikaudzwa zvedu kuti vanorejista avapo. Saka tanga tine vanhu vanga vauya vaida kuzorejista kuvhota. Zvinongotipa an insight kuti nyaya dzekurejista kuvhota idzi dzanga dzakamira sei.
Zvimwe zvamuri kuona zvisina kunyatsomira zvakanaka ndezvipi?
Chechipiri chiri kunyanya tishungurudza inhau yemahunahunga atiri kunzwa pamusana pevoters roll, kuti integrity yevoters roll. Tava nenguva tiri pasi pechirongwa cheZimbabwe Election Support Network tichikurudzira kuti ZEC ngavaite independent audit yevoters roll, asi vanoramba vakanzonyera zvimiti munzere. Saka panozoya maorganizations akaita sana pachedu kutiudza kuti voters roll rakakuvara pakati nepakati, vari kufila an information gap. Semaziviro yenyu kuti bumbiro redu remutemo rinotipa kodzero yekuwana information, zvikuru sei kana iyi information inotibatsira to exercise kodzero dzedu. Saka nekuda kwekuti ZEC haisi kuteerera zvatiri kudaidzira zvekuti ngavaite independent audit yevoters roll, kazhinji tinozoona vanhu vakutotambira zvinenge zvichibva kune avo vanenge vazvipira avo kuti vanoda kushandisa maresources avo kuita audit yevoters roll. Pane kugumbuka nekuda kwaizvozvo izvo, veZEC vanofanira kutokorokotedza macitizens vobva vatanga chirongwa chekuti vaite build confidence yavo kuti aiwa paya pari kunzi pakati, izvi ndo zvatiri kuita, izvi ndo zvatiri kuita. Saka inyaya dziri kutishungurudza chechitarisi kunyanya tishungurudza inyaya yeviolence, tichimunoona kuti kuMidlands vanhu vakatorasikirwa neupenyu nekuda kwenyaya yeviolence. Tiri kuramba tichiona hate speech ichitenderera kumaelection campaign, tiri kuramba tichiona mapurisa vachiindasiya nemaelection campaigns. Izvi zvinokanganisa credibility yemaelections. Kumasvingo kwatanga tiri last week taitoona mapurisa vakadzipakata vachimhanyisa mazimota awo aya emvura nemurodhi. Zvinopa vanhu kutya maelections inguva yekufara kuti vanhu tawanawo mukana wekuti pfungwa dzedu dziiswe mupoto yekuvika upfumi. Asi kana taakuona vanhu vaakudzipakata, maelections anova nguva yekutya. Izvi ndo zviri kunyanya kutishungurudza nenyaya yemapaelections.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzika Maibere vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mubatanidzwa wemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti kutanga svondo rapera vashandi vehurumende vakatanga kuwana mari itsva dzavakawedzerwa nadzo nehurumende pamihoro yavo. Mwedzi wapera, hurumende yakavimbisa kuwedzera vashandi vayo vose mihoro yavo nezvikamu 20 kubva muzana zvichidzoswa kumwedzi wandira gore rino, pamwe chete nekuvapa zana remadhora emari yekuAmerica. Mari iyi inonzi ndeyekubatsirikana uye iri kuiswa pamusoro pemadhora 45 kana kuti $75 yekuAmerica avanga vachipiwa semari yekubatsirika munguva yeCOVID-19. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti mapurisa, mauto pamwe nevarairidzi vakatowana kare mari itsva idzi. Mamwe masangano evashandi vehurumende akanga achiramba kutambira mari idzi achiti ishoma uye dzakanga dzaiswa pasina kuwirirana nevamiriri vevashandi. Asi vamushango vanoti kuuya kwadzo hakureve kuti nhaurirano nehurumende dzave kuzomira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatanga kuwana mihoro yavakavimbiswa nehurumende. Mwedzi uno vashandi vehurumende vakakwanisa kuwana zana remadhora ekuAmerica kututsira pa 45 avakanga vapuwazve ari ekunze. Saka tingangoti kubatanidza pamwe chete vaakukwanisa kutora mari yavo kubhengi inoita 145 emari yekuAmerica. Izvi takatoona kuti vanopfeka uniform nevarairidzi vakatokwanisa kuwana mari idzodzo sezvakawiriranwa nehurumende.
Tinoona kuti kune mamwe mapoka evashandi vehurumende anga achinyunyuta achiramba iyo mari itsva iyi vachiti ishoma. Hurukuro dziri kuenderera mberi here panyaya yemihoro iyi?
Zviro kwazvo hurukuro hadzimiri. Nyaya yekukurukura nenyaya yezvemihoro yevashandi chinhu chinoramba chichingoitwa. Kana tichinge tawirirana nehurumende pane zvawiriranwa, hurukuro hadzimiri. Saka chinhu chinoramba chichingofambira mberi. Saka izvozvi tatambira mari idzodzi, tiri kutotarisira zvekuti tigotanga zvekugara pasi nehurumende, nokuti chinhu chinoramba chakatarisirwa kuti choda kuramba chichitaurwa nezvacho nguva nemisi kusvika tasvika patinoda sevashandi nehurumende pamwe chete.
Tinoonawo kuti kune varairidzi vari kumiswa mabasa vachinzi vakakundikana kuenda kumabasa kubva pavhurwa zvikoro. Zvii zvamuri kuitawo imi sesangano?
Inyaya yekuti varairidzi vanomiswa mabasa inyaya yatakaona sechinhu chinosuwisa pakati pevashandi vehurumende, nokuti matambudziko avo akauya kubudikidza nenhunha dzechokwadi. Saka takambogara pasi tikanyorawo gwaro ratakaendesa kubazi rezvedzidzo, takanyorawo gwaro ratakaendesa kugurukota rinoona nezvevashandi vehurumende, tikanyorawo zvegwaro kumunyori mukuru mubazi zverevashandi vehurumende tichida kuti vationi nyaya yatatarisana nayo. Saka izvi zvose tinongotarisira kuti zvichaitwa neunyoro kuti vacharegererwa.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare neStudio 7. Zvezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi vari zviuru zvishanu nemazanamana nemakumi 2 nevapfumbamwe kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumi 6 nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Vamwe vagari vekuhurungwe kusanganisira rimwe Shikiro vapedza mwedzi mitanhatu vachigara pedyo nemugwagwa sezvo hurumende yakundikana kuvagarisa patsva mushure mekuvadzinga pane rimwe purazi nechisimba. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Muri idzi dzinosvika makumi mashanu dzichiri kugara padivi pemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu mushure mekunge dzabviswa papurazi reWaterloo iro rainge ranzi njerava James Chigwedere nematare. Vanhu ava vanoti pavakabviswa pamwe nedzimwe mhuri zana vakateverwa pamugwagwa pavainge vakandwa nechikonzi pamwe nemapurisa vachinzi ngavaende kure makiromita gumi vachityira kuti vangadzokere papurazi ravainge vabviswa. Mumwe wevachiri kugara pamugwagwa ndiamai Emma Munyaradzi vanoti havana kwekuenda uye hurumende iri kushayawo kwekuvaendesa.
Takagara kubva musi wa21 kusvika nhasi kufunga kwane 5 months tatotiwe pano takapisirwa kunonzi kuWaterloo Farm tapisirwa ikoko ndobva taiswa parodhi pachiuwa village 1 ndobva kwauya mapurisa ndobva atirova ndobva atibvisa zvakare namessenger 40 ndobva taiswa pano.
Amai Munyaradzi avo vakasungwa nemhosva yekunzi vakarova mupurisa apo vaibviswa papurazi vanoti pamugwagwa pavachiri kugara vane dambudziko remvura zvekudya uye vana vava havasi kuenda kuchikoro.
Pana ndo murungu unosari apa hapana akaenda kuchikoro vangogara, saka dambudziko reshe rakakura zvokuti kana chikafu chacho hatina. Tiri vanhu rongoraramawo zvongoti tiri parodhi hapana zvokuita, hatina misha, tinoda kukuenda.
Mumwe agere pamugwagwa ndeamai Fatima Adams vanoti vave kutorarama nemaricho.
Tiinda kumaricho kana wamaricho kanoshanda pamunhu kana bagedhi uye wogaisa wodarikapera wodzokera hazvino zvatinongoita saka vatina.
Pakabvunza kuti mapurasitiki avakavakisa zvitumba zvavo vakawana kupi, amai Memory Magaramombe vati vakapiwa nevachairi vedzimotokari hombe dzinotakura zvinhu kana kuti magonyeti.
Matende tinotokumbira mapurasitiki aya kuna matraki dhiraivha anonge achikrosa, ndo anototibatsirawo tovaka dzimba. Zuva rikauyawo matende aya anenge akudambuka nezuva, mvura youyawo, mvura inenge ichipinda mudzimba, saka dai matotibatsirawo nematende vanhu kuti ngayamurike.
Pakabvunza kuti sei mazuva ano vanhu vakawanda vari kuburiswa mumapurazi pasina zviri kuitwa kuti vawaniswe nekukurumidza pekugara, Gweta Guru muChinoi vaposonono vanoti mutemo wekubvisana panzvimbo hauna basa nekodzero dzemunhu anenge achibviswa panzvimbo. Vakatema nyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo muchakabva Ananias Chigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yava yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu. Tatadza kubata mudzviti wenzvimbo uye varisachigaro webazi rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu reHurungwe vaEndrew Tizora kuti tinzwe kuti vachaita sei nemhuri idzi sezvo vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Pakabviswa vanhu ava papurazi gore rapera vatizora vakaudza Studio 7 kuti vaigara zvisiri pamutemo uye vakakurudzira kuti vadzokere kwavakabva. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunura Ijena.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti haisi kuona paine munhu akapona pakadonha ndege mhando yeBoeing 737 nezuro iyo yainge yakatakura vanhu 132. Ndege iyi yaibva kuguta reKunming ichienda kuGuangzhou. Chikonzero chekuti yakadonha sei hachisati chazivikanwa, asi vanopa rubatsiro vari panzvimbo yayakadonhera. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vapinda muzuva repiri nhasi vari kudare reCongress muWashington DC, uko vari kubvunzurudzwa pasati patorwa danho rekuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica kana kuti Supreme Court Judge. Nhengo dzedare reSenate dziri kupiwa mukana wekuvabvunza nezvenhoroondo yavo munyadzi zvemitemo. Vakasarudzwa vanenge vari mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare iri munhoroondo yeAmerica. Gavana wepanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vari kuyambira kuti mitengo yezvinhu munyika ichakwira zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Zimbabwe inotenga kunyika mbiri dzigorosi, gas, mafuta ekubikisa nezvimwe. Asi vamangunjwa vanoti vari kutarisira kuti mitengo yezvimwe zvicherwa ichawedzera zvichabatsira Zimbabwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Mangudya.
Because of the conflict ku Russia ni kuna Ukraine, that conflict is not my prices ari kukwira nyika dzose. Zimbabwe is not excluded. The fuel, the chemical products, my commodities like wheat, commodities like crude soil oil, but also my commodities like vanilla gold. And nickel, aqua, so we need to look at the balance. The net effect to Zimbabwe, we think and we know is going to be a positive net effect. Was in my price, it looking that I in my middle of the number of Quirao, in my price, in my HBH, in my future Quirao, I still look at individual. We export more than we're importing. So I can make effect of positive for Zimbabwe, but in terms of inflation, we need to, it's exacerbating, but not the high inflation in Zimbabwe because of that. My price and a few.
Ko hurumende haisi kufunga were kuti ideredzewo mutero wemafuta ekufambisa dzimotokari nemimwe mutero inobhadharwa pakutenga zvinhu kunze kwenyika tichitarisa kuti zvinhu hazvida kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi iri kuUkraine iri kurwiswa neRussia.
Ndofunga government yedu inozviita anditi makaona mazuva akapfuura mazuva government seems enough to pass the increase the fuel to the consumers. It means it is already there. It's a possibility, and it's a solution, and it's advisable to do so.
Sakapa inflation munofunga kuti ichange iri papi hondo iyi ikaenderera mberi, Dr. Mangudya, matanga iri kuita ma calculations match.
Tichikuta study the impact, as I said, is near benefit, it's negative, the positive effect in my price increases. My positive, I know we are going my export economic changes. The negative, you know, my imports, I know that you import, you know, these imported inflation, which becomes a pass through into our domestic prices. But we are still studying, because as you can see, things are very, a bit volatile. At one time, Africa,
Avanga vari gavana webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Chirongwa che The Connection chatinotaura nevechidiki na 8 p.m. Mike Owe we Studio 7 achanga achitaura nevechidiki nezvesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa nemusi wemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 22 kuMbimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu namhlanje.
Ama trainings sesiyenzile from Kuma constituency election officer right down to Sarama polling officer. Sesi deployile lama 10 lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingelama infrastructure. Si deploy ama 10 sifakile lama police ukuthi asikhale lezo ndawo.
Inhlanganiso yezekhi ithi asekusiba ngayisiphezulu amalungiselelo wokhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelansonto.
For example, le asthma kuyini okunye okungayenzakala ukubi sibe kwazi kulokuthi abantwana basekuhlatshwa nje laze abantwana asuzibakwanisa ukuthi bakhuluma abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani akuhlatshwa yes yeli COVID but lapho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini novele inxa yezidulelakele ngiyikhuhlane kikanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela ngolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelele ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyonela impelaviki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abezekhi bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi wezekhi wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhlaka 26 Mbimbitho.
Ama trainings sesiyenzile from Kuma constituency election officer right down to Lambda Sekhedisa ama polling officers. Sesi deployile lama 10 lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingelama infrastructure. Si deploy ama 10 sifakile lama police ukuthi asikhangele lezo ndawo. I-material asikayifaki. Simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lamapolisa sesiyafaka yonke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya ezekhi.
Ithe process esilungile bonke ama-electoral officers bonke sebekhona i-training like I said ukuthi si-trainile sa-deploya pose konke kusoku-right lama-ballot paper a-right bebeakhangele lama-candidates lama-political parties amkane bekhona bezowakhangela ama-election agents ama-political party aku-process yokuletha abakhuthaza ukuthi ama-candidates ama-election agents awahambise ku-Mrs. Kupe ongu-DO bahambise kulesikhathi athi ngama-last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Onqintisa kukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele parliamente umnumzana Phulu kucaca uthi ngaphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabezeki.
Ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration esayenza. So ukukampeyina sesikampeyinile sesikhangelelathi ukuthi siyengena kukhetho mhlaka 26. So kangathi sigijima ngapha ikubona ukuthi izinto zethu zonke zimi ngendlela. Indaba yamanagement agent phezu kwayo ubona sesiqeda ukuwadeploya. So sisafayela amaphepha akhona okwakathesi nje hhayi sesingakaboni uhlupho ngoba singaqeda. Into esiyibonileyo nje ukuthi baphuzile ukuseta up amatende abo ama-resources abo nganaphuzile ukubuya.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeki.
Amalungiselelo la ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankathe sikhangele kubana kuze abantu election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele ungqoba futhi kulanto engathi ngiyalusola mina ngiyaluncoma okusala yilona izeki kumele yenze umsebenzi wayo and bona ngathi bazama ukwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaningi ngabangafuni ukubana into le ihambe kuhle. Kodwa kwakade sibesibona ngantu umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusupporte siwuncome. Asihambeni singabi lo valo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Ndimbitho izwe liyakukhetho libuyisela inkokheli zekhansili lezedalela ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olovota registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo. Lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Ayi, mina kodwa angu-understand lokho ukuthi kuthi abantwana behlatshwe ivaccine ngoba izinto lathi ebadaleni bezange ngu-understand. Lanxa sahlatshwa kodwa hayi vela sekuzwisisa kwinto kwakhona. Sesiphungukwenza nje ukuthi njengokuba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamva umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe zigule zisenzani.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, kule asthma kuyini okunye okungenzakala ukubi sibe wazi kulo ukuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yale jekiseni abayihlatshwayo yini tunovele inxa yezigulela ele mikhuhlane vele kanjani.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantwababo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
because these vaccinations have been seen to be safe, and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
Ngobala amajekiseni ahlolo atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwaleli gciwane ezikolweni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolu bhubhane lwe-COVID-19 ezikolweni zethu nxa sezivula kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esokuqala kungesisungulwe mhlaka 21 Mbimbitho, sizophela mhlaka 4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhlaka 2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhlaka 15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
UMongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. UMongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi le-Russia lingahlasela inkundla zebulinjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza elemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele-Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Nakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele ngakho izadonsa isikhathi eside, kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonoku ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le-G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga-organizwa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayehlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyingqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonoku kungena kwayo iRussia e-Ukraine, ivele ilwisana le-NATO, iyagolomba, ifuna ukuthi ichophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iqiniswe impi yama-nuclear le. Kodwa-ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya i-Ukraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esuma esiyahlangana la lamazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi eleRussia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezeMelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo kufanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izawuqalisa konoku iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. ngoba angathi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi superpower of course kodwa ke iye yaba kuma sanctions iye yaba ku disintegration yona ngokwayo idabuka laphakathi amazwe ayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye yeRussia ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabe igwegwa ukuthi ibidula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sijaye lapha sijaya kanje lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani phezu kwe-frame machine enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa kodwa ke uyabeloku egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba nokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia izamele ukuthi izibambe yenze kona lonke yanelisa ukwenza kathesi.
Lo umnumzana Rafael Mthombeni ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Live Talk namhla kuhlelo The Connection sicubungula owenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelaviki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imbono yabo ngokwenzakala elizweni kuliviki uMichael Ove weStudio 7 exoxa nomnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imbono yakhe ngokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumeni ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezisuphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhoba lontanga osemfakhosi siyafanana nenduku esinazo lapho eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi ukuhambe besikhulumela be-address ama-challenges esinawo lapha lapho esihlala khona endabeni esigabeni zethu esilizwe.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kunama challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endabeni zama-elections. Okokuqala ukuhluphayo abaningi abarejistanga ukuvota, abaningi abanalo isithupha. So kuma-by-elections lawa azayo abaningi amboni ukuthi bazaparticipate, abantu abancane amboni ngoba kulama-challenges amaningi. And then ngingase sigayela le ndaba zodlakela. Ama-youth amaningi ane-culture yokwethuka ifingese kwazi ngesikhathi samgaba, umgaba wachiya esabisa abantu abaningi and intanga iningi lokhu ecabanga ukuthi hhayi uvuma ukungena endaweni ze-politics ngoba zanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endaweni zabo zama-elections okhetho because kunodlakela. Udlakela lolu luvela kuma-political party, luvela kumapholisa. So yiwo amanye ama-challenges akhona embone ngane afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections labuya ama-by-elections especially. And sisiya ku-2023 I think yiwo amanye ama-issues wena la aza-affecta futhi intanga indawo yezithupha especially ngapha emathebelelweni nendawo yedlakela lena lenje i-culture yokwesaba, i-culture yokwesaba. Umuntu uyathetha ukuthi wangcono umuntu ezithengisele amabhanana ukuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba ngiyagcina sengilimala khona kanye.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazi izithupha?
Inhlelo zikhona, ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-clips yokuthi abantu abangelazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi i-information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angelazithupha. ngisibilisele ukukhona khona ama NGOs azama ukupusha ukuthi abantu be register ukuthi bevote abantu bethole izithupha kodwa ama youth maningi ayo last two indi iprocess yangone yokuthatha isithupha iprocess ecinisi isikudaka into yokumele uyenze nge 1 day ngicela ukuhamba ama 4 days 5 days ukuthi ama youth acine sekhalala
sigciba lingxoxo Nigel bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke ukukhethwa lwama by elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023
mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be register ukuthi bevote xa ulesithupha ngiyakucela ukuthi register ukuthi uvote ungene ku politics ujoin ibandla olithandayo xa uzimele wedwa ukwanise la ukuthi uparticipate as a young person xa usufikile umnyaka wakho umnyaka wakho ukuthi uparticipate sonke singamazi mbabwenza akube le unity of purpose abantu abancane bengasidiswa ngama-political parties ukuthi benze udakela kwabanye sonke sisho kwezimbabwe sonke singamazi mbabwenza singasidiswa ngama-politicians ukuthi senze udakela and asivoteni peacefully sikhathi sihlonipha ama-human rights abanye abantu nje
Lo mnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Mike Hove we Studio 7 njalo bazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lwe Live Talk olwabatsha the connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesindebele khonapha ku Studio 7 Kokheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lwama-by elections olwenziwa ngomgqibelo uliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Following our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together. And that we are going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-election. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDC team members and supporters, to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidates. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngonkosazana Khuphe oyethulela inkuthazo emhlanganweni awenze le ntathela izindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini ngaleli nyathela elithethwe nguMakhuphe.
Mina igama lami nginguKhumbu kaMlilo. Izolo ngijabule kakhulu uma ngibona uMakhuphe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda. Engikuthandileyo ukuthi ugqugquzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besapote uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usapota i-CCC okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu o iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha izanu PF. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty e-powerful kanje eZimbabwe sike saba sesidangele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba i-MDC ingasacaci ukuthi kuhamba njani hhayi kodwa ma sebebambana kanje hhayi lo Makhuphe la esebuyele kanje hhayi ikakhulu thina abantu besindebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona uMakhuphe emside line kanje kodwa maye la esekhona hayi indaba ezimnandi kakhulu
ibizo nami ngingukongani okadonga lokho kwenziwa ngumama uMakhuphe kusishiye thina egcekeni njengabasekeli bakhe thina besigijima la sihamba layo umama simsapota konke akwenzileyo kodwa ngathi sesebuyele wayakhonalo kuyena lwanomfana oChamisa i-CCC yakhe leyo thina sesisele sinje just ordinary people azisela nje lapho esibambelela khona ngoba nasehambile sekhosile yena njengomuntu velo omkhulu kupolitics yenethele sakhe isikhundla siright wazamne isikhundla kodwa thina nje ordinary members as benefit lutho njengathi kobulawayo sesisele futhi sodwa nje sisegcekeni yena sejijima sisapota lanti bakhona le Harare okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo kupolitics lezi.
Hey, ngabe ninjani kusitio 7 okhulumayo uNkosimasi Magaya lo wokuzalelwa kwagwelu ukungena kukamama uKhuphe kusisisile ayi sokungathi kubonisa indlela engandle umama sengena amaqeni amaningi kakhulu aphume aphinde abe futhi angani uba ngumakhelwane wezami waphinde aphuma ayengapha asisamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle enobuyo kodwa into yakhe ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi angabe sesenze eqondileyo yini.
Salibonani, salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be Studio 7. Mina ibizo ngingobutho ngakomoya esibongo laphana ephuma kanye laphana esentana abanye bazwa ukuthi kusesentana. Mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sikamama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka iTCCC. Mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle. Kuhlelo kyana ukuba kuya ngami impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo aba yimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla khondla lesesiyizana esiyiso esihlupha wonke umuntu ezweni lakithi. Inkinga esilayo ezweni leZimbabwe yizana kuphela akubanjani bonke abantu abe ngathi bengezwa nalabo abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi abamaqembu eyiwodwa nje akukho lapha ngakho naphambi kokuphandle ukuthi babambane babe into eyodwa.
Awudube lo okhuluma naye lana Alexander esa eGoli la ukungena kwamaKhuphe kutshamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene kuyakufana nokuthi amavoti wabo bawachitha kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo ngoba ngeke bekwazi ukulwisana lezwane bechithekana. Lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebe ndawonye beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulwisana lezwane.
Mina ngingusamamo indaba kamama uMakhuphe laphana ukujoyina iTCCC angiboni kuyindlela enhle ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi uMDC ngendlela ababemlwisa ngakhona. Kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele iTCCC. Ngiyavuma uma bethi ipolitics idirty game ngoba hayi inzima le ndaba.
Igama lami nguScomplas kuphela. Ungena kukaKhuphe joinana naleli bandla lika Nelson Jamisa elibonjiweyo ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima noNelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnumzane uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimiso ezikhona ebandleni leMDCT. So ngibona ungani inxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketabeshafi.
Igama lami ngiyubrighton kuthanelwa Swanda ngiseSouth Africa. Ngiwumuntu olandela ezepolitics kakhulu kodwa kangiso muntu olilunga lepolitical party eyodwa eZimbabwe. Izolo ngibe lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla yeSCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesisatshiwo ngokusanqalayo ku-MDC. Ukujoyina kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wenza ama-recalls ama-MPs yikho kwaqina sokudala ukuthi kube ne-party entsha i-CCC. Singazi ngokuya phambili ku-2023 yena le okhangelele kakhulu ngabantu abaningi ozoba nokhetho ukuthi bazosebenza kakuhle or kuzoba nokulwa futhi kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina iparty eyi-1 bengena kwi-ishethu.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozani Khuphe lokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe-CCC. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.